kabineti ya wa Mnangagwa inopedza Simba kutaura chokwadi. Mavhiki apfuura vanove Zimbabwe vakabviswa Mugabe pachituro. Vanove Zimbabwe vakava netarisiro, tarisiro yavo yakakwidziridzwa. Asi nezvazvoitwa navamunangagwa pakabineti yavo iyi, varatidza kuti makudo ndomamwe.
Senchidaro
varatidza, ndinodaro nekuti tarisiro yevanhu yanga iri yekuti zvatabva kuhurumende yava Mugabe yanga isingova neutungamiri kana maminista anongopinzwa pazvigaro nokuda kwekuti vasapota bato kana kuti vasapota mutungamiri. Vanhu vanga vachifungidzira kuti iye zvino izvi kuchauya vanhu vanofarirwa nekuda kwekuti vanogona basa.
Imi manga makatarisira chii?
Nemamiriro anga akaita nyika yedu, ndandakatarisa vantu vamunangagwa vachatarisa kuti anogona basa ndiani. Ndanga ndichitarisira kuti vamunangagwa vachatora mukana uno kuunza vanhu vanoziva basa ravo kuti vafambise basa rehurumende kuenda mberi.
Mune zvinoitika zvese izvi, munofunga mapato anokwikwidza oita sei?
Mapato anopikisa chaakudiwa kuti aite ndechekuti ngavabatane vatore masimba kubva kuhurumende yeZANU PF. Infact chanyanyisobuda pachena ndechekuti ZANU PF haisi munhu mumwe chete, asi kuti ZANU PF isystem. Saka kuchinjwa kwava Mugabe kuchiiswa vamunangagwa zvakangofanana nekuti mune bhazi risiri kunyatsofamba zvakanaka, mongochinja dhiraivha asi bhazi roramba riri rimwe chete. Imwe nyaya yaida kuti gadziswe kuopposition inyaya yeleadership. Pari kuda utungamiri hunenge hune simba hwechibiti, hunenge hune simba hunoita kuti vatandanisane navamunangagwa munhange mutange yesarudzo dziri kuuya.